Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kara manero anasi uri musi wechishanu ndira 28 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kufara nezvakaitika kuvatu kwedu kuwatifo kuti pane macandidates 2. Tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMGC. Izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato. Saka zvakaitika izvi isu hatisi kufara nazvo.
Bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muward 4 kumasvingo. Vashandi vemumabhanga voramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti haana chaachatenga nekudaro vanoda kuti vatambiriswe nemari yekuAmerica. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly idzo dzaive dzambonzi hadziitwe sarudzo dzemabai elections. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dare renomination court ratambira mazita evanhu vachakwikwidza mumatunhu matanhatu akambenge anzi nedare pamusoro haasi kuitwa sarudzo. Matunhu aya anoti Harare East, uko kwaive navatenda Ibiti, Kambuzuma kwaive navaWilliams Madzimure, Kumbizo kwaive navasettlement Chikwinya, Ngulumane kwaive navakutsatsapulu, Pumula kwaive navasichelisile Mahlangu, nekumtasa South kwaive navaregaitsunga. Vachitaura mushure mekuisa mapepa avo vamadzimure, avo vaisa mapepa pasi pebato idzva reCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo kuKambuzuma, vachiti vanhu vekunzvimbo ivanoziva ivo uye vanoteerera zvichemo zvevanhu.
Havamwe kufarawo varikungoperekedza vanhu kuKambuzuma vanoziva mutungamiri hwavo, vanoziva munhu avagara naye, vanoziva munhu anovanzwa kana vachinge vataura, vanoziva munhu wavanoziva kuti kungofona kuti ndiri pano pane chinoda kuitwa chinobva chaitwa.
Mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati nhengo dzavo dzese dziri nhanhatu dzakwanisa kuisa mapepa adzo. Vafunga ichiposi avo vaisawo mapepa avo vachida kumirira Kambuzuma pasi pebato reMDC ali vati vari kutarisirawo kukunda zvine mutsindo vachiti bato ravo ndiro bato guru rinopikisa.
Ndakamirira bato redu rinonzi MTC Alliance rinova bato hombe chaizvo. Ndofunga tese korisi yapano and hatina kana mubvunzo kuti tinowina here. Beyond question, shall we?
SANPF ichange chimirirwawo navaOscar Nyamukonoro kuKambuzuma avo vati vari kutarisirawo kukunda. VaNyamukonoro vati musha weKambuzuma wanga waparara vachiti vatungamiriri vange variko kubva kumapata anopikisa vaikonewa basa.
Ndingati semusangano wedu weZANPF tine maprograms agara aripo akawanda especially tichitarisa kuti constitution dzeKambuzuma yanga ine nguva zvakanyanya iri kumashure kubudikidza kweopposition vasina chavakwanisa kutiitira kumusha medu. So isu semusangano tiri kuti aiwa tauya kuti tinge tichigadzirisa pese panga pachikanganiswa. Tichiona kuti musha waparara nekuda kweMDC.
Mutauriri weUnited Zimbabwe Alliance vatatenda Ishe Mukuru Dlovu vatiwo bato ravo raisa mapepa avagarikai mulambo avo vachakwikwidza kuHarare East.
Harare East tinagarika kai mulambo atisi kutarisira kupunga chete tiri kutokunga chikonzero chinokunga kupinda sebato rikumiririra zvino zvinanga
vamwe vaisa mapepa avo kukwikwiza Harare East ndivabiti uye wamai Mavis Gumbo vachange vachimirira ZANPF muzvaye Precious Nyaradzo Musaruru wa Labour Economists and African Democrats nava Christopher Love Mombanga ve MDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission yati munhu mumwe chete kuHarare East nemumwe chete kuKambuzuma varambirwa mapepa avo. Kudunhu reMidlands vanhu vashanu ndovabudirira kuisa mapepa avo ekuzokwikwidza musarudzo dzemabai elections. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network uye vari gweta vaAndrew Makoni vati kupa mitengo yakasiyana siyana kwakaitwa nedare High Court kunopa kuti vanhu varase tariro nematare.
Mitongo miviri yakasiyana iyi inokonzera kuti pasava nekugadzikana munyika uye zvakare inoita kuti voruzhinji varase chivimbo nematare edu edzimhosva.
VaMakoni vatiwo nguva yapiwa vanhu kuti vagadzire mapepa avo yanga iri shoma zvakanyanya.
Tikatarisa nguva yacho yapuwa kuna wanda kukwidza apo yangopuwa less than 24 hours notice chaiyo kuti vagadzire mapepa avo vakwanise kunge vachimafaila kuna Nomination Court inova nguva duku duku chaizvo isingabvumirwe nemutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dziri kuitwa mabai elections muna Kurume Nomination Court yakatambira mazita evanhu ava musi wa 26 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muward 4 kumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Paviri ava vadaidzwa pamwe chete nevekomiti yebato iri mumasvingo inotungamirwa naSachigaro Senate Meshack Marava. Komiti iyi iri kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pakunyoresa vanhu vanofanira kumirira bato iri musarudzo dzemuna Kurume. Nhengo mbiri dzebato iri vaAlec Tabe naAmai Tokozile Muchuchuti vakabudirira kuisa mapepa avo ekumirira CCC muward 4 izvo zvakonzera mutauro mubato iri. Mumwe wevaviri ava vatabe vaudza Studio 7 kuti vari munzira kuenda kuHarare kwavakadanwa nevakuru vavo kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe. Studio 7 inakwanisa kunzwa kuna Mai Muchuchuti kuti vaenda kumusangano uyu here nekuti nharembo zvavo yanga yakadzimwa. Marava vati vanga vari kuHarare kumusangano uyu asi varava kutipa zvizere. Munyori anoona nezvesarudzo muCCC munyika vaIan Makone vabvuma kuti vari kuita musangano wekugadzira nyaya iyi vachiti vachazotipa zvizere kana vapedza.
No, we're still working here. We're working on it. It's very positive. We're working on it.
Izvi zvinoitika apo vamakone nemutauriri webato ravo munyika muzvare Fadzai Mahere vakaita musangano nevatori venhau nezuro muHarare apo vakati nyaya yemasvingo yagadziriswa asi iyo isati. Hatina kukwanisa kunzwa kuna muzvare Mahere sezvo nhare yavo yanga ichinetsa kubata. Mutevedzeri wavo vaGift Ostalo Siziva vati havasati vaane zvizere panyaya iyi vachiti tibate vamakoni avo vati vachatipa zvizere kana vapedza kugadzira nyaya yavo. Mumwe mutsigiri webato iri mumasvingo muzvare Chiedza Gombo vati zvakaitika zvinogona kutyisa bato ravo richinzi harina kurongeka.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kufara nezvakaitika kuvati kwedu kuward 4 kuti pane macandidates 2. Tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC. Izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato. Saka zvakaitika izvi isu hatisi kufara nazvo. Isu tinopa mhosva yakanyanya kuvatungamiriri nekuti vanofanirawo kuita zvinhu zvakarongeka. Tobva taona kuti pava nemusiyano iri bato rava kushanda zvakanaka ririka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti dambudziko harisi pavanhu vakanyoresa kukwikwidza muward iyi asi kuti vanhu vakasarana mapepa avo ekuti vaendeswe kudare renomination court ndivo vakatadza kuita basa ravo nemazvo. Bato reCCC rine chimwe chiitiko chakadai kuBulawayo chinofanira kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanyevenutsa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munguva ino yeCovid-19 kana kuti lockdown wakanga wadzikwa masvondo maviri adarika. Muchiziviso chaburitswa nhasi nevakafano bata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira, vaChiwenga vati zvikoro zvave kuzovhurwa musi wa7 kukadzi, vachiti vatora danho iri nekuona kuderera kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19. Vashandirwi vanzivo vave kukwanisa kudzokera kumahofisi avo, asi vachiramba vachitevedzera matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 akaita sekusiya mikaha, uyewo kuramba vachikurudzira vashandi vavo pamwe nemakastoma avo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri. Nguva dzinorambidzwa vanhu kufamba-famba dzaendeswa kubva pakati peusiku kusvika na5:30 dzemangwanani zuva rinotevera. Vemahotera nenzvimbo dzekudyira vanziwo vavhure kubva nenguva dza8 mangwanani kusvika nenguva dza10 usiku, uye vachibvumidza vanhu vakabayiwa nhomba chete kuti vadyiremo. Vose vachapinda munyika vanonzi vanofanirwa kunge vaine umbo hwekuti vavhenekwa pachishandiswa michina yePCR, uye vaine magwaro anoratidza kuti vavhenekwa maawa 40 asati adarika. Vanenge vasina umbo uhu vanonzi havasi kuzobvumidzwa kupinda muZimbabwe. Mutemo waimanikidza vanhu kumbogara kwavo voga kana kuti quarantine unonziwo wabviswa. Hurumende iri kukurudzira kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski pavanenge vari paruzhinji nemumabhazi, uye veruzhinji vanokodzera kubayiwa nhomba vari kukurudzirwa kuti vaite izvi. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana rine 53 kana kuti 153 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana matatu ane 24 kana kuti 5,324, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 226,096 kana kuti 229,096. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava 4,000,000 ane zviuru 256,000 zvine 94,000 nevapfumbamwe kana kuti 4,256,799. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava 3,000,000 ane zviuru 250,055 kana kuti 3,285,805. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru 46,066 kana kuti 48,966. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vashandi vemumabhanga vanonzi vave kuramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti mari iyi haina chaichatenga sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kutengeswa nemari yekuAmerica. Mutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda Mutemi vanoti vashandi vemumabhanga vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna 2018, apo mushandi wepasi aitambira madhora 500 kana kuti $900 yemari yekuAmerica pamwedzi. VaMutemi vanoti vashandirwi vari kuda kuramba vakamira nechisungo chakaitwa muna 2011 chekuti mihoro inowedzerwa chete pachishandiswa inflation yegore rinenge richangobva kupera, icho vanoti achichabatsira pachitariswa mamiriro aita nyaya dzeupfumi. Studio 7 yaedza kubata mutungamiri wesangano revashandirwi reBank Employers Association of Zimbabwe vaSimba Makombera, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi vaMutemi vanoti vashandi vacharatidzira kumabhanga akasiyana-siyana kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa.
Ndinoda kutanga nekukutendai vakandimiri nekutipa mukana uno wekutaura nemi. Ichokwadi chekuti vashandi vemumabhengi vari kunyunyuta zvikuru nemari yavari kutambiriswa yemaRTGS nevashandiri vavo. Ichokwadi kuti mabhanga muZimbabwe havachatambirisi vashandi vavo mari inokwana, asi mabhengi iwayo ari kuita mari iyo yemaUS dollars yacho, nokuti vashandi ndivo vari kuigadzira, vari kuitambira vachicharja maUS dollars mune basa ravanenge vachiita. Chimwe chiri kunyanyorwadzawo zvakare nechekuti ivo vakuru vemabhengi vacho vari kuzvitambisa mari yekuAmerica, asi havasi kutarisa vashandi vepasi.
Mati masvitsa here chikumbiro chenyu chekuti vashandi vatambiriswe nemari yekunze kune vashandiro?
Chikumbiro chekuti vashandi vemumabhanga vatange kutambiriswa nemari yekunze yekuAmerica takachisvitsa kuvashandirwi gore rakapera muna 2021. Asi takapedza gore rese tichingokakavadzana ivo vachiti havana mari, uye vachiti tine chibvumirano chatakaita makore apfuura chakaitwa muna 2011 chavari kunguramba vakatsikirira kuti aiwa tinobhadharira nemari inflation ya December. Saka naizvozvo gore rakapera muna 2021 hapana chatakabvumirana, ende nyaya iyoyo yaapamberi peministry of labor. So gore rino tiri kuti hatisi kuramba tichingokumbira, uyezve hatisi kuda kuramba tichingokakavadzana navo. Saka tichaita zvese zvatinogona kuti tishandise mamwe matano kuti tinge tichiwana mari iyoyi.
Ndeapi matano angatarisira kutorwa nevashandi panyaya iyoyi vamutemi?
Gore rino ra 2022 tiri kuti sevashandi vemumabhengi tatambura zvakwana hatichada kuramba tichishandiswa senhapwa vashandirwi vemabhengi vachiramba kubhadhara mari inokwana. Naizvozvo kana kutaurirana takagara patafura kwaramba, tichatora hondo yedu kuenda kumabhengi akasiyana-siyana tichinyunyuta tichiratidzira ikoko. Tichatevera vashandirwi vemabhengi kunzvimbo dzavanogara, avo vanozviti vanonamata tichavatevera kumachechi avanonamatira, avo vanonwa doro tichavatevera kumabhawa kwavanonwira, avo vanotamba gofu tichavatevera kwavanotambira gofu kusvika vaona chiedza. Ndozvatichaita gore rino ra 2022 tiri kuti satambura zvakwana.
Mutungamiri weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Yasvika nguye kuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemumalawi vati vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa uye vamwe vanhu vanodarika zana vakakuvara mumatunhu gumi nemashanu zvichitevera kunaisa kwemvura kwenguva inodarika svondo rimwe chete. Mvura iyi yakonzera mafashamu. Mukuru anoona nezvekubatsira vanhu munguva dzetsaona vachaos karemba vakaudza vatori venhau nezuro kuti vanhu vemumatunhu aya vanoda rubatsiro rwechikafu. Gurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov vanoti hurumende yeAmerica yakakundikana kutarisa zvakadzama zvinyunyuto zveRussia pamusoro peUkraine mugwaro rayo rakapiwa Russia nemusi wechitatu, asi vati mukana wekutaurirana uchiripo kuitira kudzikisa kusawirirana kuripo pakati peAmerica neRussia zvichitevera kuzadza kuri kuita Russia mauto ayo pamugano weUkraine neRussia. Sangano rinomirira vanhu vanotengesa mumisika nemumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti nhengo dzaro dzava kushandisa umhizha hwenharembozha kudzidza pamusoro pekuvhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vati vakagadzirisa mobile application iyi iyo yave kutoshanda senzira yekudzidzisa nhengo dzavo nezvesarudzo. VaWadzai vati vanoshandisa application iyi vanowana ruzivo rwekuziva zvinodiwa pakunyoresa kuvhota, nzvimbo dzinonyoreswa vanhu nezvimwe zvine chekuita nesarudzo.
Mobile application iyi takaigadzira isu seboka reVSET takanangana nechirongwa chokudzidzisa mamembers edu nezvesarudzo. Inotipa information yakawanda kusanganisira kuti munhu kana kuda kuregister zvii zvinodiwa, kusanganisira kuti kana kuda kuregister kuprovince kwauri unoenda kupi, nyaya dzenomination court, nyaya dzekuti kana paita makakatano musarudzo zvii zvinoitwa kuti makakatano aya agadziriswe nezvimwe zvakawanda.
Vawadzai vati chinodiwa kungova nenhare mbozha kuitira kuti munhu aisirwe application iyi iyo inoshanda pasina masaisai.
Vari mu informal sector vanorarama nokutengesa, tichiti vawane information iyoyo ruzivo paapplication iyoyi. Application iyi inokwanisa kushandisiwa chero usina data, chaunongoda kungokwanisa kuti unge une foni inokwanisa kunge ichienderana nokutora application yacho.
Imwe nhengo yeVSET vaJabulani Mbofu vati mobile application iri kuvabatsira zvikuru neruzivo rwezvekuvhota.
Chandibatsira zvikuru nekuti chandipawo information yandanga ndisina maererano nezvemaelection, kunyanyanyanya kuti zvii zvinodiwa pakunoregister kuvhota, uyewo kuti zvinofamba sei maererano nemirau inenge ine chekuita nevoter registration, nemabasa ezek, zvichienderana nemaelection. Tine mawadza akawanda achanga achiitwa maby election. Ndichitoti kuti kundi tichitaurawo nevamwe vedu mavenda kuti dai takakwanisa kuti tiwane mukana wekushandisa application kare, vamwewo vakakwanisa kuregister kuvhota, nekuti takazonzwa kuti hatichakwanise kuti tinge tichikwanisa kuvhota kune vaya vakazoregister mumashure, kana kuri kuti by election iyoyo yakange yaitika nguva yekuti wanga usina kuregister kuvhota.
Vachitaura neStudio 7 mugadziri wemobile application iyi vatawanda Victor Mashava vaudza Studio 7 kuti zvichabatsira zvakanyanya kuti vanhu vawane ruzivo rwezvekuvhota, kusanganisira kubatsira vanenge vachida kukwikwidzawo.
Inobatsira vanhu vese kunyanya vatengesi vemunzira vanonzi pachirungu mavenders kuti vawane information yose yavangade kuziya pane zvekuvhota, kubvira pakuti uchitanga kunonyoresa zita rako kuti ukwanise kuvhota panodiwa chii, vanozviwana kuti panonzi pakunotariswa bhuku revanovhota kuti zita rako riripo, vanozviwana zvakare. Rinobatsira zvakare nyange pakuvhota kuti zvii zvinodikanwa uye vanovhota sei. Rinovaratidzo zvakare kuti vanenge vachida kukwikwidza maelections vanokwanisa kuwanawo zvinodiwa pakuti vakwanise kukwikwidza.
Vamashava vatiwo mobile application inopa mukana wekuti vanhu vabvunzewo mibvunzo ine chekuita nezvekuvhota vachipindurwa. Vatiwo vacharamba vachivandudza application iyi kuti ienderane nenguva. Vawadzai vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2023, vanotarisirawo kuti kuvepo kweruzivo rwezvekuvhota kuchabatsirawo kuti vanhu vakawanda vanyorese kuvhota pamwe nekuzonovhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Varimi vakawanda vanoti kuwandisa kwemvura iri kunaya munyika yose kuchaderedza gohwo ravo mwaka uno, sezvo vave kuda fotereza yakawanda yavasingakwanisi kutenga nekuda kwekudhura. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti pamusoro pekukukurwa kwefetereza yavanenge vaisa, mvura iyi iri kuvatarisa kurisakurawo. Vanoti kunyange murimi akaisa mishonga yekuuraya sora hushande nekuda kwemvura yawandisa. Mumwe murimi wekumutora shanga vaAntoni Zunzanyika vanoti mvura iri kuvatarisa kuisa fotereza zvekuti chibage chavo chatsvukuruka.
Mvura iri kuyeredza iri kusurudza fertilizers nekukasika zvakanyanya. Ikamba nhasi mumunda unofunga kuti inoshanda, chinosvibira svondo rimwe chete. Rechipiri chatsvuka futi nekuti mvura yasuka fertilizers.
Vazunzanyika vanoti rimwe dambudziko rave kukonzerwa nekuwanda kwemvura, kuwanda kwesora muminda iro rinodyawo fotereza shoma inenge yaiswa nemurimi.
Sora kuvara rikurienta zvakanyanya nevakaita maherbicide ifekti yavo inoita shoma nokuti inosukwa futinenge sora racho robva ratanga kukura richidya fertilizer shoma yavakaita iyoyo makwipo acho nembeu haana kuita zvakanyanya.
Mumwe murimi wefodya kumhangura vainocent gwenya vanoti mvura yakawanda iri kukonzera kuti fodya yavo iite makonye sezvo vari kuti vakafirita mvura yobva yanaya mushonga usati washanda. Sachigaro werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepi jiti vanoti mvura iri kunaya kamwe chete munguva pfupi zviri kukonzera kukukurwa kwevhu muminda. Amai jiti vanoti mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafotereza zvichikonzera kukwira kwezvekurimisa.
Mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafertilizer zvichireva kukwira kwezvekurimisa pachirimwa zvinodhurira varimi.
Amai jiti vanoti kuwandawo kwemvura kunoita kuti fodya ikurumidze kuibva nguva imwe chete zvinozoita kuti varimi vasina mipanda yakakura yekuomesa fodya yavo varasikirwe nefodya yavo iri muminda.
Zvirimwa zvakaita sefodya zvinenge zvoibva nekasika zvichiita kuti varimi vasina mabhana akakwana varasikirwe nefodya yavo. Tinokurudzira varimi kuti vasarime mabani kunyanya kana vanzwa kuti mvura ichawanda.
Nyanzvi dzinotiwo varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuitira kuti zvivabatsire kana vachinge vawirwa nedambudziko rinoparadza zvirimwa zvavo. Saga refotireza rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengwa nemadhora makumi matatu kusvika pamadhora makumi mana ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muCape Town, South Africa, Taurai Mudamburi, anoti akatsikisa chimbo chitsva chinotaura pamusoro pemararamiro ari kuita vanhu munyika iyi. Mudamburi anotyaira matruck uye anozivikanwa nezita rekuti Adala weGonyeti padande mutande. Mudamburi anobva kuzaka kumasvingo uye anoshuvira kuti rwiyo rwake ruchafadza vanhu vazhinji panguva ino yedenda reCovid-19. Ngatidzwei hurukuro yaaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Shungu dzokuda kuimba ndakadzitanga mushure mokunge ndasangana nemwe nyaya yakandinakidza pasocial media ndikainyora ndikazopedzikana ndakuimba ine song inonziyo Tiri Vaviri Mugomo. Yakafarirwa nevanhu vakandikomberedza nemunharaunda yandinogara. Ndakazonyora song inonzi Ndaiti based on true story, Jesu anorarama, believe in love, kamwana kamba makapogo svokodo. Ndakafunga kuti ndinyore song inoenderana nekwandinogara kuitira kuti vari kumushawo vaonewo magariro atinoitawo kunzoka dzatinogarawo. Ndakanyora song inonzi Nguwe yandakareleasa in 2021.
Chimbo chenyu chitsva chinonzi chii uyezve makafunga kuti muchinyore zvaita sei?
Ndakafunga zvefuto kuti ndinyore song inosanganisa marudzi kunyanyanya rudzi rwedu rwechitema. Song iyi inoenderana nezvekudhakwa inonzi Sidhakwa. Isong yemapiano yandareleasa musi wa13 January 2022. Ndakanyora song iyi mumarudzi akasiyana-siyana kubatanidza marudzi edu echitema kuti tivake Africa yakanaka yakamangwana. Ine marudzi anoti Chixhosa, Shona, Zulu, Setswana, ine 5 languages neChangana. Ndinovimba song iyi ichanakidza the whole world. Ndinokufarirawo Simavi, ndinofarirawo VOA News, inotipakurira news dzakanaka.
Pane vamwe vaimbi vamungati munofarira here uye vakawanikwa ivo vachibata basa rekuti muzofarirawo zvekuimba izvi?
Ndinofarirawo muimbi anonzi Thomas Mapfumo, Oliver Mutukudzi akatisiya, naZaka Prince Knox, nevamwe vaimbiwo vakaita sana Alec Macheso, vana Peter Moyo Dewa, vana Obed Moyo vanoimbawo miseve nevamwe vakawanda wandawo vandisingadomene mazita. Ndinoda kukwazisawo mashofe angu wandinoshanda nawo anoti Aaron Aronzo, Mukomba Choto, Mr. Fonzo, Mr. Poshai, Hebet Chirinda, DJ Jaji, Baba V nevamwe vakawanda wanda.
Uyanga ari muimbi uya ari mutyairi wemagonyeti taurai mudamburi achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari muCape Town kuSouth Africa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 28 zivandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele. Okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhlaka 7 ngenyanga ezayo.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisikhanseliwe following the court case line yabhlokho ukuthi kungabe noma.
Amadale awe-nominations court kobulawayo leHarare ahlale lamhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lephalamende eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ukuba nakazi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus izikolo sezizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhlaka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uDokotela Amon Murira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe nge-curfew sesizaqala ngehola lika 12 ebusuku kuze kube ngu-5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama-mask ikakhulu endaweni okulabantu abaningi. Kunjalo nje uhlangothi olubonanga ezemihloliso olweZimsec luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imihloliso kaGrade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma nabephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli seZimsec uNkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso kaGrade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula imbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhlaka 3 zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhlaka 31 zibandlela. UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
amalungiselelo okuvula kwezikole ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavulwa. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
Unkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sesinganeno, ngakho ke kusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa yi-COVID-19 besehla kulezi nsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathe hem. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelile.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi, uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyakenye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini, okuyinto yobuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazamiseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi sebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka kokungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu namachumi amahlanu lantathu, i-153, ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Ukuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu, i-48,966. Nimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale lamhlanje e-Trade Court Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lePhalamende zabamela inkulumane lePhumula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababengabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe High Court ukuthi kaziyi kukhetho lwama-by elections lolu, kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje ele-nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edale le-nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje okwenzakalayo ukuthi sesizofayila amaphepha zethu e-nomination court silindele umhla ka-26 March lapho osokuzangqikelana khona ama-parties amaningi achiyeneyo. Okwenzeka High Court kuyethusa ngoba i-High Court ayisoze inike isinqumo namuhla, the same High Court futhi kusasa ivuke isiguqulile leso sinqumo. Kuyethusa kumadale ethu ukuthi kanti sokusenzakalani, kulahleka ngaphi. Kodwa-ke asazi ukuthi khona ukho abakwenzayo
kuzabafikisa naphi.
Bayilunga lenkulumane waqotshwa edalela eParliamente umnumzana Phulu kucaca ngomunye njalo wabenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje.
Namhla sizofayela amaphepha enomination code le eyenziwe egazethi ebusuku abantu belele. Kuyasijabulisa ngoba sizawina. Singene eParliament siyi-CCC ngokwe eziyelo. So bonokana kulithuba elikhulu lakho kakhulu.
Umnumzana Kwanele Hlabangani umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Republican Party of Zimbabwe uthi isinqumo sokuhlala kwe-nomination court namhla kuqondile.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi i-nomination yayisikhanseliwe following i-court case le yablokha ukuthi kumale le-nomination. Kodwa thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe, i-RPZ, silawo amalunga azamela kulelo khetho. Ngikhuluma kunje babhizi nje kade sibazafaka amaphepha. Owasephumula ngu-Stanford Nyoni, owasenkulumane ngu-Gregory Ncube. Kuyasijabulisa kakhulu kokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulale ilungelo lokuthi nxa siya enkantolo aphiwe ithuba lakhe. Ngithemba bakukhangele ngendlela belandela umthetho.
Umnumzana Tigere Dendere obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-nomination court uthi bazamelwa nguntando yenkosi Ndlovu ephumula loTiribangani Ndarowa enkulumani.
Ebandleni lethu namhla silo uNtando yenkosi Ndlovu uMP wephumula loTiribangani Ndarowa uMP wenkulumani. I-nomination so far it has been okay. We've seen no problem so far. Eyanamuhla ngiyabona ngani right. Okwakathesi asikabi neproblem. I-candidate ibhadala $50.
Ama-by-elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki. Aseza qhutshwa-ke mhla ka-26 Mbimbitho lonyaka njalo kukhethwa amalunga edale lePhalamende lamakhansila abaxotshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebe kubandla le-MDC Alliance lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change CCC. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eTradegold Magistrate Court Nomination Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye idale le-nominations court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambuzuma laseHarare East. Kukhetho oluzakwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. Ukhuphe yena ngeviki edlule wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentatheli izindaba lamhlanje eHarare, uMonzora uthe uKhuphe wayengwa ngamalunga ecele leZANU-PF elithiwa iG40 ukuthi axexebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi balethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansile benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sixoxe nesikhulumeli sikaNkosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Lokho okuthiwa uMonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi mhla ka-3 January uMonzora wabhalela iZeki wathi senze ibandla elitsha elithiwa yi-MDC Alliance la olusiya Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu ongikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile ku-MDCT yena uMonzora senze okunye okulibandla okuthiwa yi-MDC Alliance. So ngokunjalo akulandlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzora nje uyazisomela nje ubechaza labo esingathi ngama handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya uNkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi akhulume nge G40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March kuzaba lokugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzwelo labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member yeMDC kajoyina ngeMDC izolo njengaye uMonzora. Ngokunjalo kadingi ukuthi azuze iadvice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azimplemente. So ke kahendlwa ngabanye abantu njengaye uMonzora.
Ungasitshela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba kuMDC kaMonzora. Lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla leMDC lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMonzora siwavule kulibandla okuncane okuthiwa yi-MDC Alliance ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni atshengise i-quality, impartiality le-fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili uMonzora nje lapha ukhuluma nje izaba uma ngaye ethi khona yena uzavimba i-MDC ukusebenzisa igama lalo. Igama elithi MDCT ngamabala aku-alphabet njalo uMonzora kasiye umnikazi wamabala aku-alphabet.
UMnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. KuLive Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho. Eke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Africa usekhuthaze zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngonhlolanja, kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kaMongameli uNkosikazi Thembisiweyo utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhla ka 3 kusiya mhla ka 28 Nhlolanja kuzamele abe ingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze aphendule imibuzo edlula ikhulu eyingxenye yolwazi oludingwa nguhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
Say it is not going to be given to any state agency.
Wakhokheli ofisi yezibalo uMnumzana Lisenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza kube lomuntu ongabalwayo kugoqela lozabe sebhasini ezidlulela esiyelizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi, kodwa wonke umuntu kuzafuze ebalwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yina bayipha kuloluhlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumaphemithi abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulo hlelo.
Ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzantsi Afrika. So masebe sithi thina siyabalwa asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaki eSouth Africa or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lati njengama South Africans la. Ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi. Ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulolu hlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu hatshi kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi njengoba sekule qembu le-Operation Dudula elihamba lizingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezitshotshozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende wele South Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni okuluhlelo oluza kwenziwa iofisi yezibalo e-Statistics South Africa. Abafuna ukutshayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini be-internet kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isipunipuni amaqembu omdlalo enguqu adlala esigabeni se-Premier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo onguyophethe isikhundla sika-Chief Executive Officer weqembu uthi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo ezokuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco se-league lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibona ngani lathi siyabe singabangafail ebafaneni ukubana sithi sesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi. Singabantu abakhangelele ukuthatha i-championship sesihamba siyathatha umfana kuBoso 90 simlethe lapha sikhangelele asinike ama-results. I think siyabe simfaka i-pressure ingekho necessary, so yikho siphume phandle sadinga bona laba esingathi thina ngama players an experience.
Iqembu le-Highlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Khutsanzira, bobabili abakade bedlalela iqembu le-FC Platinum kanye lonozinti uRafael Pitisi yobe kuqembu le-Triangle. Abafana beBhoso kabaqalisanga kuhle imidlalo ye-league njalo bahlezi endaweni yesithathu usuka emsileni weNgalane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni weNgalane kule qembu leBulawayo City lalo elilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Okufunakala isibili yi-experience ku-Premier. Singaqala siwakhalela sibili ama-junior abantwana abajunior abancane kodwa kula nto esiyabe siyenza. Kulesikhathi kumele sibajikele mbijana 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 ama-junior ezebe right.
Kumaqemba kobulawayo lebulawayo Chiefs leli liqale kuhle kakhulu njalo lihlezi endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqembu amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uDumisani Mantula Spanda uthi lo nyaka bazoncintisa ukuphakamisa isicoco se-league.
Angiyeke ngithi sikhangelele ukuthi siphakamise isicoco nokuthi sizasiphakamisa. Kodwa engingakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana ku-league ukuthi sigcwalise amanamba kuthi amathimu angu-18 sikhona kuligi ukuthi lathi silale ithuba lokuthi siyithathe iligi yakho. Kodwa ngiyitsho ukuthi sizayithatha. Engingakutsho ukuthi kulonyaka into lonyaka abantu bangakukhangelela ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahlele eceleni. Lonyaka sikhona khona phana lathi lapha abanye abakhona.
Iqembu le-Chiefs lithenge abadlali abagoqela u-Obadiah Tarumbwa, u-Obrel Chirinda, u-Perfect Chikwende kanye lomdlali odabuka elizweni laseGhana u-Dela Akoli. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedlileyo isazisa uZulu ukuba imidlalo ye-league izaphenduka mhla zili-12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa i-KF leKhisimusi kanye lemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Ngulivi uhlelo Woza Friday sinomculi wengoma zokholo uPhilani Leya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe yena ecula eseBhilitane. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Ungene wacacadaka
kwezomculo. Kuba kuhle ukuthi abalaleli babe yazi imbali yakho ngamafitshane Mvukaneya.
Izalelwe eBulawayo, which means ke ukho ukukhula nje lasesikolweni. Bentholakala kulezo ndawo ugrade 1 saku 4 ngamenzela eGwanda ngasensuka ke ngisiza ePopoma ngangena khona eGambu Primary School from grade 4 to grade 7 secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema uform 1 to form 2 ngisiya eGwanda Flapus Way eWanezi secondary school ngaqedela khona form 3 lo form 4
Katazile elehloko esithi Psalm 23 lenye ethi sihamba lo Jesu uphilane njengabaningi waqala uhlabela esecaweni
kwezokucula ngaqala ngisasemncane ngicula esontweni lapha esikhonza khona labazali but professionally ngiqale last year ukwenza i-first gospel album yami ngisebenzisana lojaha uthiwa nguProsper ku Pro Max Studios yena ebese kwela se South Africa yonke.
Esilaye kuhlelo waza waza Friday ku Studio 7 nxa usanda kusithola mlaleli nguphilani leya ocula ezokholo abadala bathi indlela ibuzwa kwabaphambili wena ke bakhona yini abakuncedisayo philani
umadlela ngathi ngikhula ngangikwazi ukuthi ukwenza imusic ngiyakwanisa ngoba yimenze ngilo ngisebenza lo Prosper yime ongu-producer yime engenze yonke into so but wangcika nje amandla ngama-interviews akho ukuthi ngikhone lami ukuthi ngiyenze le nto hhayi ngumuntu wangisiza kakhulu
kati zilomona balaleli lekela umfana kanle ya phose izwi lokugcina engahambi atsho ukuthi umculo wakhe lingawuthola nga
ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku-YouTube page yami basubscribe abalike abafuna i-album liyatholakala kuwonke ama-digital platforms afana labo Spotify labo iTunes and many more so ngiyabonga lonke esekelana landela ngiyabonga
bese kwethezelo philani leya kuhlelo waza waza Friday esibuzisa ngomculo wakhe wengoma zokholo mpela viki enhle kini lonke igama lami ngezethiza kubani
ngakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende useketise iziqondiso ze lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile. Amadale nominations court kobulawayo le Harare ahlale lamhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama by elections. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.